1, 2, 1, 2. L.O.B. Chiverenga my blessings, kwetondo verengera mhosva dzandinadzo, kwetondo wedzerera nhamo dzandinadzo, kwetondo dururira hasha dzaunadzo. Zvakutange ndiri munhu asingagoni, waikosi pacho pandogona uchaoni. Zvakutange uri munhu asingapori, zvakutange uri munhu asingatadzi. Patese toziya usi perfect, tese tiri nani. Small issue wakutangidza mawani, wakatanga ndiregerera wani. Unoziya wani, hapana ari perfect, tese tiri nani. Inga wandu kavira mawani, nguva zhinji chokutasa kufara. Kutarisa tunyaya tokutara, mingo chitorera mashure. Sauti newe ya usi perfect, newe uri nani. Small issue wa kutangidza mawani, waitwa kandiregerera wani. Nuzi ya wani, hapana ari perfect, tese tiri nani. Inga wando kavira mawani, nguva zhinji chokutasa kufara. Kutarisa dunyaya tokutara, bingo chitorera mashure. Tese tiri nani, small issue wakutangidza mawani, wakatwa kandiregerera wani. Nuziya wani, hapana ari perfect, tese tiri nani. Inga wandu kavira mawani, nguva zhinji chokutasa kufara. Kutarisa dunyaya tokutara, mengo chitorera mashure. Torera mashure, mengo chitorera mashure. Torera mashure.